Musika weZimbabwe Stock Exchange unonzi urikuita zvidavado sezvo vanhu vakawanda varikuenda kunotenga nekutengesa upfumi hwavo kana kuti mashares pamusika uyu. Musika uyu pari zvino urikuverengwa pamusika yepasi rose irikushura mare mukuita mari. Mari irikutenderera pamusika uyu yasvika pamabhiriyoni gumi nerimwe emadhora. Makambani arikuita zviri nani pamusika uyu anosanganisira Delta Corporation, kambani inotengesa makanda engwena yepadenga, Econet Wireless, Simbisa, National Foods, Old Mutual, Sidco, BAT, OK Zimbabwe nemamwe. Kunyangwe hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka pamusika uyu, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uyu munongedzo wekuti upfumi hwananga kumawere. Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kuri kupa kuti zvinhu zvidai. Mashoko aya atsinirwa nemuteedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Stock Exchange chiratidzo chezviri kuitika munyika, zvichireva kuti ndopanara dzazvitengeswa zvomunyika ruri kufamba sei. Saka makambani anenge akarejestwa paStock Exchange mazhinji acho ndeanotipa isusu nzira kana kuti gwaro rekuziva kuti musika wemashares uri kumira sei munyika. Saka apa pari kuratidzika ipo kuti musika uyu iko zvino unenge uri kufambirana nekushota kwakaita mari muZimbabwe. MaUS dollar muZimbabwe iko zvino ari kushota. Saka pane kana kuti pane mukana wakakura unoita kuti iwo uwanikidze vamwe vachiuya vachitenga zvinhu zvakawanda kana vachishandisa munomu. Sezvaita ndingangoti sezvaita Old Mutual Share, kureva kuti iri kuratidza kuti kushota kweforeign currency kune vanhu vari kuuya vachitenga mashares munomu Zimbabwe nokuti achipa.
Muzvina bhizimisi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vanotiwo nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, Zimbabwe Stock Exchange ndiro bako rekuhwanda.
Ichokwadi kuti Zimbabwe Stock Exchange pari kuitika mashura. Vanhu vane mari dzavo nevanhu vemabhizimisi vakutsvaga kuti vangaite sei ndipoti kuvangwanise mari dzavo, kwavanogona kuti mari dzavo dzirambe dzine uremu hwayo ende inge ichiberekawo zvakare. Saka zviri kupangidzika kuti kuZimbabwe Stock Exchange kuti kumhanyira vanhu. Chimwe zvichiri kudaro ndechekuti vanhu vaakutya nekuti inflation iya yaakutanga kukwira zvakare. Saka nevanhu vari kutsvaka kuti iyi kwetingaise mari dzipinde kupi vanenge vaine mari dzavo. Vamwe vanoenda kundotenda mazimba.
Asi vabiti vati zviri kuitika pamusika uyu injuga.
Ikonomi yavora, makambani ari kuvhara. Saka zviri kuitika paStock Exchange paipa chitsotsi ifeja, iponzi scheme. Nokuti makambani ari kuburitsa mari nevanhu vari kuburitsa mari mumabhengi maRTGS aya. Vongoita zvemaRTGS transfer voisa mari dzavo muZimbabwe Stock Exchange. So yango speculation, yango feja, yango casino economy.
Vajokonya vayambirawo kuti zviri kuitika pamusika weZimbabwe Stock Exchange unogona kuva munongedzo wekuti Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma2008 apo dhora renyika rakashaya simba zvisina mukara akamboona kana kuti hyperinflation.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation, kureva kuti inflation ndapfuuridziya zvakanyanya ndo zvaakutiratidzika iye zvino.
Hatina kukwanisa kubata mukuru weZimbabwe Stock Exchange vaAlban Chirume sezvo vanzi vanga vari pazororo uye vakafanobata nzvimbo yavo vanzi vanga vari musangano.